manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri chinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 6 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Paramende inodoma komiti ine nhengo gumi nenhatu ichange ichitungamirwa nevanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupuraito garepi iyo ichaongorora nekunzvera gwaro rekutanga rekutarwa kwematunhu richashandiswa musarudzo kana kuti preliminary delimitation report. Muri dzinokwana makumi matatu neshanu dzaishanda papurazi remupamba kumwenezi mudunhu remasvingo dzakasara dzisina pekugara mushure mekutorwa kwepurazi iri nevamwe varume vanofungidzirwa kunzi nhengo dzebato rezano PF. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ronyorera gurukota rezvevashandi nemabasa vaPaul Mavhima tsamba yekukurudzira kuti paitwe musangano weNational Joint Negotiating Council. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Paramende nhasi yadoma komiti ine nhengo gumi nenhatu ichaongorora nekunzvera gwaro rekutanga rekutarwa kwemiganho yematunhu ichashandiswa musarudzo kana kuti preliminary delimitation report uye komiti iyi iyo change ichitungamirwa nevanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupuraito garepi ichatura gwaro rayo kuparamende musi wa 13 mwedzi uno. Vakafanobata chigaro chemutauriri wedare reNational Assembly Dr. Tatenda Mavetera vazivisa kuti Committee Standing Rules and Orders yadoma nhengo idzi kubva kumapato ose ari muparamende mushure mekunge gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vatura gwaro repreliminary delimitation report kumatare eNational Assembly neSenate. Dzimwe nhengo dzekomitii iyi dzinosanganisira Senator Tsitsi Muzenda, vaKenneth Musani, Amai Chido Madiwa nava Dexter Nduna vabva kubatorezano PF, vaDouglas Monzora nava Deputy Tekeshe vabva kuMDC, nava Anele Ndebele nava Prince Dubeko Sivanda vabva kuCitizens Coalition for Change. Zvichitevera kuturwa kwegwaro iri mudare nhasi, vatogarepi vabva vakumbira dare iri kuti riumbe komiti iyi kuti inzvere gwaro iri risati razeiwa nenhengo dzese dzematare eNational Assembly musi wa 17 na18 mwedzi uno. Izvi zvatambirwa nenhengo dzese dzeparamende asi dzati dzanga dzisiri kufara kuti gwaro radzatumirwa padande mutande ranga risina zvinhu zvakakwana. Nhengo kubva kumapato anopikisa dzati dzinodawo gwaro revavhoti rakashandiswa kutara miganhu pamwe negwaro zvakabuda mukuverengwa kwevanhu recensus kuti dzikwanise kunzwisisa kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakazvifambisa sei payakatara miganhu yematunhu ekuvhotesa. Asi Dr. Mavetera vati izvi ndizvo zvinofanira kubuda pachazeiwa gwaro iri musi wa 17 na18 mwedzi uno. Zvichakadai vachitaura mushure memusangano waitwa muparamende nhasi vanokokera nhengo dzeMDC muparamende vaDeputy Tekeshe vati vanofara kuva nhengo yekomiti ichanzvera gwaro iri risati razeiwa mumatare eNational Assembly neSenate. Mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatenda ibiti vaudza Studio 7 kuti vatambira gwaro raturwa nhasi iri uye vave kuriongorora vasati vazivisa pavamire sebato. Pavabvunzwa vabiti kuti vachaita sei sebato kana vasina kufara negwaro iri ivo vati havasi kuda kusvika ikoko vasati vaongorora gwaro iri. imwe nengo ye ad hoc committee iyi vaDexter Nduna veZANU PF vaudza Studio 7 kuti vafara chose kuve nengo ye committee ichaongorora kuti gwaro iri roshandiswa musarudzo dzegore rinoere kana kuti kwete. Vanoti vachaongorora kuti mutemo wakatevedzwa here apo Zimbabwe Electoral Commission yakagadzira gwaro iri. Komiti yavatogare pii ichatura gwaro rayo kuparamende musi wa 13 mwedzi uno, uye matare National Assembly ne Senate achaziya gwaro iri musi wa 17 na 18 mwedzi uno, paramende ichizotumira zvinenge zvabuda muhurukuro dzayo kumutungamiri wenyika musi wa 19 avo vanofanira kuzozvisvitsa kuzek. Pasi pemutemo wenyika, zek inosungirwa kuti inge yatambira nekunzvera zvese izvi isati yaburitsa gwaro rayo rekupedzisira kana kuti final delimitation report musi wa 28 mwedzi uno. Kana izvi zvikatadza kuitika kana kuti mapato ezvematongerwo enyika akaramba gwaro rezeki iri, zvinenge zvave kureva kuti miganho yakashandiswa musarudzo dza 2018 ndiyo ichashandiswa zvakare musarudzo dzegore rino. Miganho inoshandiswa pasarudzo inotarwa mushure memakore gumi ega ega zvichitevera kuverengwa kwevanhu munyika kana kuti National Census. Gwaro repreliminary delimitation report rinoratidza kuti dunhu reHarare rave nematunhu kana kuti maconstituents makumi matatu, uyewo hapasisina matunhu akaita seWarren Park neKambuzuma. Harare yave nematunhu matsva anoti Hunyani, Churu, Budiriro North neSouth, kwozotiwo Epworth North neSouth. Masvingo yaramba ine matunhu ayo makumi maviri nematanhatu, kunyange hazvo pasisina matunhu akaita seGutu South. Zvimwe zvikuru zvabuda mugwaro rekutarwa kwematunhu iri ndezvekuti hapana munhu achabviswa panzvimbo yake yekuvhotera kunyange hazvo miganho yedunhu rake ichinge yashanduka. Mhuri dzinokwana makumi matatu neshanu dzaishanda papurazi remupapa kuMwenezi mudunhu reMasvingo dzakasara dzisisina pekugara mushure mekutorwa kwepurazi iri nevamwe varume vanofungidzirwa kuti inhengo dzebato reZANU PF. Purazi iri raive remhuri yechichena yaishandirwa nemhuri idzi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Dzakai kugara pamhene mushure mekunge varungu vadzaishandira vaShane Worth nemudzimai wavo amai Dennis Worth vakabviswa papurazi ravo renzimbe musi wa31 December gore rapera. Mhuri yavaWorth pamwe nevashandi vayo vakabudiswa papurazi apa mushure mekunge vasvitswa magwaro ekuvabvisa aibva kudare redzimhosva mushure mekugoverwa patsva kwemepurazi ravo richipuwa vaWebster Cuthbert Muzara navaEmmanuel Mantipa Chiguba, avo vanonzi inhengo dzakasimba dzemusangano unotonga weZANU PF. Achitaura neStudio 7 vaWorth vanoti purazi ravo iri vakaripuwa mugore ra1989 semudyandigere nekambani yeshuga yeTriangle shure mekuishandira kwemakore gumi. Vanoti vanorwadziwa zvikuru kurasikirwa nepurazi ravo rine mahekta makumi mana iro ravakavandudza kwemakore makumi matatu nematatu.
Ndiwo mudyandigere wangu, ndakagara papurazi pangu kwemakore makumi matatu nemaviri ndashandisa 140,000 ndichigadzira purazi kuita manyaradziro nedzimba dzekuchengetera fertilizer nemishonga pamwe neimwe mari yakawanda. Saka rungotorwa haro pasina kana senti, hazvisi fair.
VaWorth avo vakazvarwa pachipatara cheMasvingo General Hospital mugore ra1957 munguva yeRhodesia vanoti vakazoshandisa mari dzinopfuura zviuru mazana masere zvemadhora emari ekuAmerica kuvandudza purazi iri vachirima nzimbe dzekutengesera kambani yeTonga Hulets iyo inogaya shuga. Kutorwa kwepurazi iri kwakasiyawo vashandi vavo nemhuri dzavo vasina kwekuenda sezvo vamwe vakange vatopuwa pekuvakira misha yavo imomo. Vazhinji vakaita savatatenda mufundisi vanoti vari kugara pamhene apo vakatarisana nedambudziko rekunaiwa nemvura iyo iriko mazuva ano midziyo yavo ichiparara.
Mari yekurarama zvisa hatatozviringirwa upenyu zvekuti hatitange tutongo tambudzika zvekuti hatizivi tichararama sei. Maybe tichatongozotangawo kutongorukawo kana mhasa samusoto kungoti tiwanewo kungozvifidha maybe. Pakaipa.
Vamwe vakaita savatemba nzuve vanoti vari kutsutsumwa zvikuru nekuti havana kumwe kwavachawana mabasa nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Inisei pandiri iye zvinhu zvakati kumomera iye zvino murungu wangu achikutibatsira akoko zvechenjairo iye anga achikutibatsira iye zvinoenda tova naetu akuvakutibudotiwo zvakatoperirawo pano.
Vashandi ava vanoti vana vavo vazhinji varasikirwa nedzidzo nekuti murungu wavo aivabhadharira chikoro semutendo wekushandirwa zvakanaka. Vachitaurawo nestudio 7 amai Denise Wot vanoti chinovashamisa ndechekuti vakavabvisa papurazi ravo vakauya vachitora nzimbe dzasvika dzakange dzava kutoda kutonotengeswa kuti dzigaiwe kuitwa shuga. Vakati ivo mukuru webazi rezveminda mudunhu remwenezi vaBoas Burirai vakatsikatsika kuti sei vakatorera zvizvarwa zvenyika purazi ravakapuwa semudyandigere nekambani yavaishandira. Asi vaBurirai vati havazivi nezvenyaya iyi uye nezvemhuri yekwaWoth.
Hativazivi vava, hativazivi.
Apowo mukuru webazi iri mudunhu remasvingo amai Chereti Mumera vati havana chekutaura panyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rebazi rinoona nezveminda nekurimwa munyika Dr. Angus Masuka sezvo nhare yavo yanga isingapindi. Studio 7 yatadzazve kubata vamuzara navachiguba kuti tinzwe divi ravo. Ukuwo sachigaro webato rezanupf Masvingo vaRobson Mafenyengwa vati bato ravo hatitauri nezvenyaya dzeminda idzo dzavati zvinoitwa nebazi rehurumende rinoona nezvekurimwa nekugoverwa patsva kweminda. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ranyorera gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima tsamba yekukurudzira kuti paitwe musangano weNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC wechimbi chimbi wekuzeya miworo yevashandi mugore runa ra2023. Mutsamba yaro kugurukota, sangano iri rinoti, semaonero aro, musangano uyu watononoka zvakanyanya, sezvo vashandi vaine tarisiro iri pamutemo, yekuti miworo yavo inenge yakamira sei mwedzi wandira uno usati wapera, kuitira kuti vazive marongera avangaite. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoenderera mberi richiti musangano uyu wakakoshawo zvikuru kuitira kuunza kugadzikana mumabasa nekutara mihoro inoraramisa vashandi vehurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa.
Tanyorera kuhurumende tichiti tisangane sekuwirirana kwatakaita nehurumende kubva mugore rapera kuti tichasangana tichitaura nezvemasalaries evashandi kamujanuary 2023. So tiri kutarisira kuti hurumende itidane tinge tinogara patable tichitaura kuti tionesane kuti our 2023 demands takasubmita kuparliament tikadzisubmita kugovernment as of December 2022.
Chii chikuru chaita kuti mushevedzere musangano uyu?
Zvikuru zvapa kuti tidainzire musangano uyu ndezvekuti tiri kuona hurumende yedu kuti iri kungochinja magoalpost. Like izvezvi tine ishu yemuvana vevarayiridzi vakanzi vanofanira kubhadharwa maschool fees kubva gore rapera takupinda muna 2023. Varayiridzi vabhadharwa maschool fees as of December 2022. They are less than 10,000. So zvinhu zviri kutishungurudza kuti hurumende zvinhu zvainenge yakataura inoti kundwa zvinzi kune free education kuti vangakwanisa kuita free education ivo vachitadza kubhadhara mari yevana vevarayiridzi. So ndo zvimwe zvezvimwe nenyaya yemasalaries kuti masalaries edu tikuda kungomati adzokere paanga ari muhoro watanga tichitambira muna October 2018 inova iyo 540.
Saka munotarisira kuti musangano uyu ungaitwa zvarini vachinosengwa?
Tiri kutarisira kuti zvinhu zvese zvikafamba negwara musangano uyu uchaitwa next week. Nemamiriro akaita zvinhu zvinhu hazvina kumira mushe varairidzi vari kuvhura zvikoro vari kuchema mari dzemabhazi so tikutarisira kuti musangano uyu uitwe svondo rinouya
ko kana musangano uyu ukasabudirira kuitwa iro svondo riri kuuya ramuri kutarisira iri matanho apa hamunozotora
kana musangano uyu ukasaitika hurumende tainyorera ikasaresponda kwairi tinenge takunyorazve tichivazivisa kuti vashandi vachazenge vasakwanisa kuenda kumabasa whilist tichivapa notisi yekuti tinozounge takuenda kustrike but tikaona hurumende isina kusangana nesu next vhiki riri kuuya tichavanyorera tsamba tichivaudza kuti vashandi vaomerwa vachakwanisa kuenda kumabasa vanenge vakwanisa kuenda kumabasa vanezenge vachienda havo but vanenge vasina kukwanisa hapana hurumende painozokwanisa kunge ichivamanikidza kuti vaende kumabasa because tichazenge tavanyorera kuti vashandi vava yatingati muzvirungu iyo incapacitated yekuti havasi kukwanisa kuenda kumabasa saka hurumende ikasatidana pa kuti titsanangurani patable tinezenge takuvanyorera kuti vashandi vehurumende vese vari incapacitated
vanga vari murongi wemisangano musangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vachinosengwa vari parunare muHarare nestudio 7 tabatwawo muzvinafundo Paul Mavhima avanoti musangano weNJNC unotarisirwa kuitwa mukati memwedzi mitatu yekutanga kwegore rino sezvakawiriranwa pamusangano wekupedzisira wakaitwa pakati pevamiriri vevashandi nevamiriri vehurumende
vakande mbiri musangano weNJNC pawakapedzisira kusangana vakabvumirana kuti mumwedzi mitatu yekutanga kwegore ra 2023 vachagara pasi zvakare kuti vaite hurukuro dzekuona kuti tiri papi panyaya dzemaconditions of service emacivil servants iyoyo inyaya inogara iripo ichiitika saka kunyorwa kwegwaro ramuri kutaura iri kunyorwa kwaraitwa asi chibvumirano changa chagara chiripo chekuti vanhu vachasangana first quarter ye 2023 saka hapana chitsva
hurumende iri kumirawo papi panyaya yekuti inge ichigadzirisa mashandiro evashandi vayo
munofanira kuziva kuti hurumende yagara yakazvipira kuti pagare pachiongororwa pachiitwa mareviews maconditions of service emacivil servants naizvozvo NJNC inowanzosangana kamwe chete pakota rega rega regore saka izvo zvichaitika chisati chavepo ndechekuti izuva ripi what date ichaitika musangano iwoyo munoona kuti tiri pakutangisisa kwegore vamwe vacho vanofanira kupinda musangano iyoyo vanenge vasati vadzoka kumazororo saka izvo ndinoona zvichizogadziriswa zvichida pakupera kwemwedzi uno kana kuti tichipinda mumwedzi wechipiri wegore ra 2023
vanga vari gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare nestudio 7
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nasi chishano 6 ndira 2023. Tizuwa rashita gwerere piri rekurwiswa kwemuzinda we US Capitol mu Washington DC mu America. Apo chikwata chavatsigiri vevaive mutungamiri wenyika iyi va Donald Trump chakanga chakatsamwa chakaedza kumisa kupasiswa kwezvakanga zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2020. Chikwata chenhengo dzedare reCongress dzinobva kumapato ose chaungana nhasi pamukova vechivakwa cheCongress wakatarisa kumabvazuva senzira yekurangarira mapurisa akarasikirwa neupenyu hwavo kana vakakuvara kubudikidza nekurwiswa uku. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachacherechedza zuva iri vari kumuzinda weWhite House, uko vachagamuchidza menduru yePresidential Citizens Medal kune vanhu gumi nevaviri vanonzi nemumwe mushandi wepamuzinda weWhite House vakazvipira kudzivirira utongo hwerugutsa ruzhinji. Vamwe varimi vaimborima chibage vave kurima zvirimwa zvomumapindu vachitibage fodya nedonje hazvichabhadhari senguva yakare. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti zvirimwa zvakaita sechibage fodya nedonje hazvichabhadhara zvakanaka sezvo zvikwanisiro zvakaita sembeu nefotireza zvava kudhura uye mitengo yazvo inotarwa nehurumende dzimwe nguva ichinge iri pasi pane yavanotarisira. Vakawanda vanoti vave kurima zvimwe zvirimwa zvakaita semacabbage, muriwo, madomasi, tsangamidzi, garlic, turmeric, mabanana, maranjisi nezvimwe, vachiti izvi zvinovapa mari yakawanda panzvimbo diki yavanenge varima zvichienzaniswa nepavanorima chibage kana donje. Mumwe ari kufara kuti ave kuwana mari kudarika kare apo airima chibage ndiva Enias Maroto avo vave kurima macabbage nemadomasi kwazvimba. VaMaroto vanoti vaipedzera simba ravo pasina sezvo mari yaitengwa nayo chibage neGrain Marketing Board kana kuti GMB yainge iri shoma zvekuti vaitadza kutenga zvikwanisiro zvekuti vadzokere mumunda mwaka waitevera.
Tapedza simba redu pasina tatayiwana isusu tagara tichingopiwa mbeu nefertilizer kuGMB.
VaMaroto avo vave kungorima chibage chehupu chete vanoti upenyu hwavo hwashanduka kubva pavakatanga kurima macabbage nemadomasi.
Asi mazuva ano patakatanga kurima macabbage nematomatoes zvinhu zvangu manje zvakufamba zvakanaka nekuti ndave kukwanisa kubhadhara mari yavana yechikoro.
Izvi ndizvo zvakaitikawo kuna vaMike Ngwaru avo vairima fodya kumangura. VaNgwaro vanoti fodya ikupe zororo vachiti paunopedza kutengesa unenge wave kufanira kutanga kudyara nhondo yefodya yekuzotimbikira.
Chakaitira fodya ndechekuti aikupe zororo unenge uri mumunda asi pasina zvaunowana chine musoro apo unenge uchichembera.
Mumwe mudzimai akawana mari inosvika mazana manomwe pagariki raakarima mubindu kumondorongezi kupera kwegore rapera. Amai Roger Stole vanoti zvakavapa tariro yekuti vanokwanisa kutenga mombe dzavo gore rino.
Ndandafunga kuti ndatenga chimhuru tigore dzakuramba ndongoitisa maricho ndatenga chimombe uchakati inini chengo chingaa chimwe ndoona vamwe wokubatanidza naeka zvofamba ndopane chishuo.
Kurega kurima chibage kwevamwe varimi kwakabudawo pamusangano wakaitwa nezuro kuhurungwe pamunda wavafidhelisi muchenje apo pakashanya gurukota rezvekurima vaEnsias Masuka. Vachitsanangura uwandu hwechibage chadyarwa pari zvino mudunhu reMachonal and West, mukura anoona nezvekurima mudunhu iri amai Siena Makaza vakati nzvimbo inosvika mahekta zana rezviuru nemakumi mana nezvisere chete kana kuti 148,000 kubva pamahekta mazana matatu ezviuru ane makumi matanhatu kana kuti 360 ari kutarisirwa zvichireva kuti zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% chete kubva muzana ndiyo yadyarwa chibage.
As of 31st December, we had planted only 40% of our target, 148,000 hectares, and mostly because of my challenges. But we are expecting to target no richer.
Amai Makaza vanofunga kuti kuwedzerwa kwakaitwa mari ichatengwa tani yechibage kusvika pamadhora mazana matatu nemakumi maviri emari yekuAmerica kuchaita kuti varimi vadzokere mukurima chibage zvakare.
And also because of the lucrative prices akazo announced, most farmers vakuti vakudzokera kunorima kuchibage.
Pataka bunza kana urumende ine urunga wevarimi vemumapindu gurukota rezvekurima vamasuka vakati urumende ichayamura vagari mamirioni matatu nemuriwo yekusima mumapindu uye urumende ichachera mabhoho zviuru makumi matatu nezvishanu kana kuti 35,000 pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika chinonzi Presidential Rural Development Program.
Tirikupa chotinoti vegetable combo kumunhu woga woga 3 million household. Zvino takatanga chirongwa chinonzi Presidential Rural Development Program chekuti tirikisa bhoho muraini roga roga mabhoho 35,000 maraini 35,000 tobva taisa garden yokuti vanhu vakwanisa kuita muriwo, muriwo wokudya, muriwo wokutengesa. Tirikuita mafruit trees, tirikupa mapotato vines. Saka horticulture iri panyaya chaizvo yokuti yerural development.
Nyanzvi dzekurima dzinoti hurumende inofanirwa kuita kuti zvikwanisiro zvekurima zvakaita sembeu nefetereza zviwanike nemutengo wakaderera uye kuregedza vamwe kuti vatenge chibage kuvarimi zvinoita kuti mutengo wechibage ukwire zvinofadza murimi. Pari zvino Grain Marketing Board ndiyo chete ine mvumo yekutenga chibage kubva kuvarimi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino nhasi tine hurukuro yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemuimbi wemusango wesungura Romeo Gasa.
Magadi watereji. Kukura mtu ni Romeo Gasa, simbi hombe, nakabire kwa Komtoko, ngura 1987. Kwa nakabire kwa nilakura zikari koko. Kwa mrewa, nilakwe makara uchinoi, kwa zonda maharari.
Zema gitari zi, makashu tangari nizi mkwa maharomi.
Masara kuimba, nikangoti nakabire kwa mabangu waiva mimbi, wani mtuwe kusata. Waimba nishkwa la chayenzi praiki jomisho. So waive ni magitaro kumba. So ndakazere kuti gospel album chikoro kuri 2000 hata ndingi zvakanyanya. Asine ndingango ndipo ndakatangira kutoina mindasi.
Mumanzi yenyu iri kutambirwa sei muchaonga umba?
Aiwa, vanoni ndoti mashow music yangu iri kutambirwa zvakanyanya. Ndoti vachitanga ndango support. Not easy kunoita mashows kana mashopinda zvizara. Ndoona nawo kuti badzana mari. Kuona kuti uri kuita izvi. Ani mapenzi.
Matambudziko amunorwisana nawo ndeapi?
Ma challenges zvinhu zvinoda kwawandisa. Like for example inini ngombe level randava ikwanda ndiri ndakaunga ndapi ndikwanga kushandisa ma instruments kuti ndidai ndidai. But bend rakura unongochiita challenge kuti vanenge vachida kurarama one bend iroro. The more you grow, that the more bend you grow. Because we have security, but gate, you have to be able to do it. Because we have to be able to do it. We have to be able to do it. We have to be able to do it. Zungwa ni quality ya zuza ndako kukona kuburi. Saka zungwa unulaute mari yesa wazi, zungwa mari ya kawani. Kuburi za chisha uruba cha chacho.
Vanuta kukubata ye vanokuwana ikupi?
Ino ndao ni bata nubashika pa Instagram, sa Romeo Gasa. Ne Facebook page ya kanzi yo Romeo Gasa ende kutama lende. Ya ndo nyo kubira duwa nwa follow we. Waziwe surukitu kambende lango, waziwe surukitu kama Romeo Gasa. Mpa Twitter Romeo Gasa. Then me WhatsApp number zimeti zo 0771100228.
Mashoko amuno siro watigiri wenyu.
Mashoko ando dongo siro watigiri wangu ya uchini. Ayo warambaye mchitisapota rambaye mchitigira. Zaite nungu ukuza uwa mwine za Romeo Gasa. Yesu mwote nisungura.
Chitipai kamwe chete kamuno da kubudana kumudariro na?
Ya inika mbuka ando da kubudana kumudariro. Kando njiko keresia. Kando tura pa uba mrangule chesu. Kando njifoni ya baba imiripi.
Nzwisa kubva kuna Romeo Gasa yekambo Keresia. Tava tasvika kumagume echirongwa chedu, asi musakanganwa nhasi paLive Talk tiri kukurukura nezvegwaro repreliminary delimitation report. anokuoneka ine mufaro ndini jonga kande miri ndiri mu Washington DC ndekusiya mina Praxidis Jeremiah.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngikwenzele lithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela injabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 6 zikandlela 2023 nguFraxedus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Ngesintu somdabu kunzima ukubona umntwana wakho ekhiswa, ngakho ke kuzaba nzima ebantwini ukuthi bemukele lesi sinqumo sebulawa City Council sokuthi kuzaba lokuthiswa mbukhrimetha kwabantwana. Ngabe kuyavuma besizakhuthaza kakhulu ukuthi vulwe ezinye izindawo lapho abantu abangabe kwakhona.
Izakhamizi zakobulawayo sithi kazisoze zamukele isinqumo sekansile yakobulawayo ikhuthaza ukuthi izidumbu zabantwana abaphansi kweminyaka elishumi lambili 12 kumele zitshiswe.
Kokukhona ukuthi i-report ye-delimitation namhlanje ifike yabekwa phambi kwedale lephaliyamende, njalo amalunga ayedale lephaliyamende okwakuqala asethola ithuba lokuthi beyibone leyo delimitation report, preliminary report yakhona ukuthi injani.
Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi wethule usemthethweni ugwalo oluveza imingcele yezigaba zokufotela amalunga edale lephalamende, i-preliminary delimitation report. Kuthi ke kule viki uhlelo Woza Friday silomculi womdumo awubiza ngokuthi ngowesintu uDecent Mathumbele Duze Ndlovu. Zonke lezi ndaba lizozizwa kulo msakazo. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi wethule usemthethweni ugwalo oluveza imingcele yezigaba zokuvotela amalunga edale lephalamende, i-preliminary delimitation report, njengalokho utshiwo yisisekelo sombuso welizwe ukuba kwenziwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukwethulwa kwale preliminary delimitation report edale lephalamende namhla kuza ngemva kokuba abezeki beye bayakwethulela umongameli welizwe mhla ka-29 Mpalakazi wanyakenye njengalokho kubethwa yisisekelo sombuso ukuba bakwenze ekugqibeni komsebenzi wabo wokulungisa imingcele emitsha abawuqale ngenyanga kaNhlangula wanyakenye.
Now therefore, I, the Minister of Justice and the Parliamentary Affairs, do hereby lay
ngakho-ke mina njengomphathi ntambo wezemthetho sengiyibeka phambi kwe-National Assembly i-ZEC preliminary report ukuthi ikhangelwe.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo batshengisa izibonelo zokuthi kabayi kwamukela le iripoti nxa abakukhangeleleyo kungasafezekanga. Ummeli webhinga edale lephalamende owebandla le-Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda ulandisa ngokwenzakale edale lephalamende lamhla.
Kokukhona ukuthi iripoti ye-delimitation namhlanje ifike yabekwa phambi kwedale lephalamende, njalo amalunga ayedale lephalamende okwakuqala asethola ithuba lokuthi beyibone leyo delimitation report, preliminary report yakhona ukuthi injani. Le delimitation ad hoc committee yakulayo yasiyanelisa ukuthi ihlangane okwakuqala namhlanje.
USibanda uqhubekethi bazokwanelisa kuphela ukutsho umbono wabo lapho sebethe bayikhangelisisa ngokugcweleyo njengebandla. Umnumzana Njabulo Ncube ocubungula ezombusazwe upha umbono wakhe ngakunanzeleleyo ngale report.
Ngikubone ngakobulawayo le Matabeleland South, Matabeleland North, kutshengisa ukuthi khona abantu bakobulawayo abaningi abazange behambe ukuya register ukuthi khona kukhetho lolu. Abantu bakithi batshengisela ukuthi bona abanandaba lokuthi babuswa njani, kodwa yibo aba solayo ukuthi into zonke zenziwa eHarare le maprovinces emashonaleni.
Kunje idale lephalamende selibeke iqula lekomiti yamalunga alichumi nantathu ekhokhelwa ngumnumzana Pupuraito Garepi onguchief whip weZANU PF ukukhangelisisa leyi report. Le komiti izobuya kwethula eyayo iReport mhlaka 13 Zibandlela, njalo kuzokhulunywa ngayo mhlaka 17 lo 18 kunyanga yinye kaZibandlela. Phansi kwesisekelo selizwe, abezeki bamele babe beyihlolile lokuhluzisisa ngokugcweleyo leReport bengakakhiphi ugwalo lwabo lwe-final delimitation report mhlaka 28 kuyonale inyanga. Nxa lokhu kungasabanga njalo, loba ukuthi abamabandla ezombusazwe bengasemukelanga lokho okuyabe kwethulwe ngabezeki, kuyabe sekusitsho ukuba kuzosetshenziswa imingcele ekugwalo olwasetshenziswa ngesikhathi sokhetho luka 2018 ukuqhuba ukhetho lwalonyaka. Imingcele esetshenziswa kukhetho ilungiswa ngemva kweminyaka elichumi kulandela ukuqhutshwa kohlelo lokubalwa kwabantu lwe-National Census. Lolu gwalo lwe-preliminary delimitation report lutshengisa ukuba isigaba seHarare sesilezigaba loba ama-constituencies angamachumi amathathu, njalo izigaba ezinjenge se-Warren Park lese-Kambuzuma kazisekho. Isigaba seHarare sesilezinye ezintsha ezigoqela ese-Hunyani, Churu, Budililo North le-South, kube sekusiba lese-Epworth North le-South. Isigaba seMashingo lokhu silama-constituencies angamachumi amabili lasithupha, lanxa ese-Gutu South singasekho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi kazisoze zamukele isinqumo sekhansili yakoBulawayo ekhuthaza ukubana izidumbu zabantwana abaphansi kweminyaka elishumi lambili 12 kumele zitshiswe, hatshi ukungcwatshwa emathuneni. Leli nyathelo umasipala uthi yimizamo yokulondoloza indawo yokungcwaba abantu esisilela kuleli dolobho. UBathabele Masuku usethulela lolu daba.
Ngesiko labensundu akwamukeleki ukuchiswa komufi ngoba kule mikhuba eyenziwayo enjengombuyiso lapho umoya kamufi othathwa ethuneni ukuthi ulethwe ekhaya. Kungezizathu ezifana lalezi ukuba izakhamuzi zakoBulawayo zisala ukwamukela ukuchiswa kwabantwana abangaphansi kweminyaka elichumi lambili i-12 years. Umnumzana Thembelani Dube unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association uthi ngesintu kuyazila ukuchisa umuntu.
Ngesintu somdabu kunzima ukubona umntwana wakho echiswa, ngakho ke kuzaba nzima ebantwini ukuthi bemukele lesi sinqumo seBulawayo City Council sokuthi kuzaba lokuchiswa mbu ukukhrimetha kwabantwana. Ngabe kuyavuma besizakhuthaza kakhulu ukuthi vulwe ezinye izindawo lapho abantu abangabekwa khona, kumbe abantu bakhuthaza ukuthi bayebeka abantwana kwezinye izindawo ezingaphandle kwedorobho nxa kuyukuthi iBulawayo kayisela ndawo.
Umnumzana Qhubekani Gumede, umhlali wakoBulawayo, usekela ukulandelwa kwamasiko okungavumiyo ukuthi umufi achiswe.
Isiko lakithi esintwini kalivumi ukuthi abantu bechiswe ngoba imikhuba eminingi esiyenzayo ekokuthethele kwesintwini kwakithi chiswa ngoba kufanele kube lengcwaba iliba eliyabe sisiya kulo sisenzele umkhuba sisiyacela sikucela njengabantu besintwini. So nxa abantu sebechiswa kaungasavumi ngoba kuyakhuze siye elibeni lesizukulwane esilandelayo sibone lapho kulele khona okhulu babo nabokhokho babo nabazali. So abantu ababhubhileyo bayenzela indawo, bayadinga indawo yokubekwa, belaliswe kuhle, kube leliba eliyakhelwayo ngemva kwesikhathi.
Unkosikazi Linette Xaba, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ikhansili kayivumele umdeni owodwa ukuba ungcwabe abantu abaningi egodini elilodwa.
Ukushisa umuntu akulula langazi umphefumulo usungekho. Yebo, indaba leyo ukuthi khona amangcwaba asilela siyayibona, maybe okwakathesi okungenziwayo ukuthi abantu befamily eyi-1 bangcwatshwe egodini elilodwa, and lokuthi engxenye maybe ama-stillbirth yiwo asengaconsider ukuthi achiswe because saye singakabi le attachment lo mntwana nalowo mama nguye kuphela abe le attachment yo mntwana nalowo, maybe nguye ke umntwana ongachiswa yena lowo. Ngokuya kwesikhathi mhlawumbe sesingakujayela ukuthi abantu bachiswe but okwakathesa kulula.
Ukansila ka ward 23 umnumzana Rodney Jele uthi indawo yokungcwaba abantu isisilela, kungakho sebecabangisisa ukuchisa abantwana asebebhubhile.
Engakutsho nje khathesi ukuthi kube le debate ecouncilini ukuthi kuyacrimatwa abantwana 12 years and below, obvious for obvious reasons ukuthi i-burial space sakoBulawayo sesesingathi sesishoda. Sithe kudibetheni kwethu sigcine sivumelana ukuthi hayi esingabacrimator ke ngabe 1 year and less, because nxa umuntu engani sethe ubalo bo 12 years 10 years usengumuntu usekhulile, so sokusiya ngesiko lomuntu ukuthi yena umuntu hayi abantu bekhulule ukuthi bafuna ukuchisa kumbe bafuna ukungcwaba, kungabe yi-force matter nxa sesibala ebantwane nabakhulu abakhulileyo.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda wenqabe ukuthatha ilizwi, kodwa uchaze ukuba ukusilela kwamangcwaba yikho osokudale ukuba bafike usinqumo sokuba bacabange ukuchisa abantwana, ikakhulu laba abazalwa sebebhubhile, ngoba bathatha indawo eningi emangcwabeni kungelalanga elilodwa eliphela bengangcwabanga. Uchaze ukuba okwakhathesi abantu babekwa eUmvutsha kanye leLuveve Extension, kodwa balakho ukuvula amangcwaba amadala bebeka omkabo babafi. Kumbe ababekwa kundawo esezavalwayo ezinjenge-Athlone leLuveve bayabe bathenga igodi phambilini. Wengeze ngokuthi indawo yokuchisa abafi eyekhansili okwakhathesi ayisebenzi, kungakho kusetshenziswa laba abazimele bodwa. Imele Studio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Imuli ezingaba ngamashumi amathathu lanhlanu 35 ebezisebenza lokuhlala eplazini eLempapa Farm elisemwenezi zisele zingesela ndawo yokuhlala ngemva kokuhluthunelwa lelo plazi kwabanikazi balo ngabanakanelwa ukubana ngabezana uPF. Abanini baleli plazi ngabamhlophe abangumuntu lomkakhe umnumzana Shane Worth lonkosikazi wakhe uDenise abakade belima imfe yokulungisa ichukela. Imoli kaWorth iphunyiselwe phandle impahla ngemva kokunikezwa incwadi evele emthethwandaba ebiveza ukubana ebisithi baphume baphele kanye lezisebenzi zabo. Lincwadi ibisithi njalo leli plazi selabelwe omnumzana Webster Cuthbert Muzara lo Emmanuel Mandipa Chukuba ababikwa bengamalunga aziwayo kulendawo ebandla lezanu PF. Uworth utshele iStudio 7 ukubana leli plazi baliphiwa ngomnyaka 1989 njengesipho sokuya kumhlalaphansi owepension umqhatshi kunkampani eyeTriangle Sugar.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende kwele Melika.
Inga Anderson, omunye wabaphathintambo ababona ngezemvelo kunhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ye-United Nations uthi ezemvelo zitshabalala okumangalisayo njalo lokhu kuza kwenza abantu behlupheke kakhulu. Amazwe akhe asekelwa ngumnumzana Antonio Guterres, unobhala jikelele we-United Nations uthi okwenzakala kwezemvelo kufana nokuzibulala. Monica Medina, okuhlangothi lukahulumende weMelika ulibona ngokwenzakala elwandle lezi zezinye ezemvelo la kuyakusekela lokhu esid kuningi kakhulu okwezemvelo okutshabalala emhlabeni wonke jikelele. UMedina uthi izihlahla, izinanakazana, inyamazana lokunye okusemhlabeni kutshabalala okwethusayo okulakho ukuba kukhahlameze abantu. Ingcwethi ezicubungula ezemvelo lokunye okufanayo zithi ziningi izinanakazana, inyamazana, izihlahla lokunye ezijabalala kulezi nsuku. Zithi kwenziwa yikuthi abantu bagamula izihlahla sonke isikhathi, basebenzisa inkuni lamalahle embowayo, bathiya inhlanzi kakhulu, njalo baphosela okubulalayo ezifuleni lelwandle. Ukwenzela ukunqabela konke lokhu, abamele amazwe afika phose amakhulu amabili, 196, bebethe gwaqa eMontreal kweCanada okwensuku ezilitshumi lambili emhlanganweni obizwa ngokuthi i-15th Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity. Elemeni kalingene umhlangano lo lile njongo yokulondoloza ezemvelo emhlabeni wonke jikelele. Lethulele amanye amazwe amaqhinga okuvimba ukugugudeka komhlaba. Kiza ukuthi amazwe anqabele ukugugudeka komhlabathi ngokuyisilinganiso sokungamajumi amathathu ekhulwini 30% kanye lokuvimba ukutshabalala kwezemvelo ngenani elifanayo. UMedina uthi uhlelo lweMelika luqakatheke kakhulu ngoba lulakho ukunqabela ukugugudeka kwezemvelo okugoqela umhlabathi. Uhlelo lolu olubizwa ngokuthi 30 by 30 lukhangelwe ukuba luqale ezindlini, luye ebantwini, luye njalo endaweni okudabuka khona abantu abatshiyeneyo, kwabatsha labanye. UMedina uthi elemelika lizama ngamandla wonke ukulondoloza ezemvelo njengoba uMongameli Joseph Biden wathi engena esikhundleni wahle wethula imithetho yokunqabela ukugudeka komhlaba. UMedina uthi uhlelo lweMelika olubizwa ngesilungu ngokuthi America the Beautiful Initiative lulalo ukulondoloza ezemvelo nokugudeka komhlabathi ngokuyisilinganiso sokungamajumi amathathu ekhulwini 30%. Kulandela umhlangano owenzelwe kwele Canada, amazwe wonke avumelane ukuba kumele anqabele ukugudeka kwezemvelo.
Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Abafakwanga onompembe baseZimbabwe uluhlu lwabonompembe abazaphatha imidlalo yalonyaka yango-2023 eqoqwa ngabenhlanganiso eqondisa umdlalo wenguqu emhlabeni jikelele e-Federation of International Football Association kumbe FIFA. Kubika uJoseph Njanji.
Inhlanganiso ye-Federation of International Football Association kumbe i-FIFA ngolwesithathu yethule uluhlu lwabonompembe abazaphatha imidlalo eqoqwe ngaphansi kokuqondisa kwayo lonyaka. Njalo akula ngisho loyedwa unompembe waseZimbabwe okhona. Lokhu kungenxa yokuba ilizwe leZimbabwe limiswe ukuba lilunga lenhlanganiso ye-FIFA nyakenye, njalo amaqembu alo kanye labantu balo kabavunyelwa ukuphatheka kunhlelo ze-FIFA. Yintathelo zindaba yezemidlalo uNesh Mgogwera uthi lokhu kuzaphazamisa kakhulu inqubela phambili yabonompembe elizweni.
Udaba olokuthi amarefezi eZimbabwe asavunyelwa kumbe asakhethwa kusiba ngase FIFA ludaba olusisa usizi kakhulu ngenxa yokuthi amarefezi lanxa sobakhangele nxa esiyaphuma iphandle kwelizwe abefaka ilizwe leZimbabwe singathi kumephu kumbe esibangeni saphezulu, njalo abekwanisa ukuthi labo befike esibangeni saphezulu. Lokhu kukutho ukuthi amarefezi ethu asakwanisa ukuthi ngesikhiwa befike full potential ukuthi labo bekhanya betshaya impembe esibangeni saphezulu kusho ukuthi bazaba limited ekusebenzeni kwabo.
Unompembe uReginald Bogali yena osengumqeqeshi njalo osebenza eselizweni laseBotswana uthi vele lona uhlonzi lwabonompembe abakhona elizweni alusafani lakudala, okokuthi sekungasetshenziswa leli thuba ukudinga abangcono.
Ukuze sibele laborefu kuFIFA siqaleni sime ukulwa khonaphana kuborefu ngokuthi lo ngumfana kabani, lo ngumfana kabani. Umfana olekhono kumele aphathiswe, avuthiswe, aye phambili. Kungakhathalekile ukuthi ngumfanami kumbe ngumfana wakho. Khona kuyana ukuthi ngumfana kabani koko okusibulalayo.
umdlali wenguqu Lucky Ndlela uthi ukuze isimo somdlalo silunge elizweni kuqakathekile ukuba inkokheli zomdlalo wenguqu zihlale phansi zibone ngaso linye.
Mina bengifisa ukuthi kubakhokheli laphana belungise indaba zangkhona. Besikhalela ukuthi kube ngabantu abalolwazi ngezinto zebhora lezi.
Ilizwe leZimbabwe ilimiswe ukuba lilunga lenhlanganiso yeFIFA nyakenye ngemva kokuba inhlanganiso yeSport and Recreation Commission imise umsebenzi. Ibhodi yeZimbabwe Football Association ekhokhelwa nguFulton Kamambo ngomnyaka ka-2021 ibethisa umlando wokwehluleka ukuqhuba umdlalo wenguqu ngemfanelo elizweni. UGift Banda nguye okhethwe izinkokheli zomdlalo elizweni ukuba khokhele inhlanganiso yeZifa, kodwa inhlanganiso yeFIFA yona ithi eleZimbabwe lizavunyelwa ukuba lilunga layo lingabisela esikhundleni uKamambo labanye bakhe. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ichi was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14. Was a Friday, my sweet.
Kuliviki kuhlelo Was a Friday, silomculo womdumo. Silomculi womdumo awubiza ngokuthi ngowesintu. Yena ke igama lakhe nguDecent Mathumbele Duze Ndlovu. UNdlovu waqalisa ukucula eFelupane lapho adabuka khona. Kodwa ke kathesi usesebenzela ekoBulawayo. Asizweni ingxoxo ayenze lo msakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Umathumbele Duze udabuka eGomoza eLupane lapha azalwa khona. Wabuya edolobheni sezofunda eMagogo Primary School koBulawayo. Ngena Ndlovini ulandise imbali yakho.
From Magogo Primary then sesiya ku secondary ngafunda eFounders High School. EFounders fika phe mfunde khona from form 1 to form 4. Ngaqeda khona ngo 1989 ngaphe mfume khona. Ngiqede uform 4 ngangivele ngisenza kodwa lezinto zomculo ngangikukhwaya ngisesikolo khona lapho ngangisenza into zekhwaya from form 1 up to form 4.
Uthi ufuna ukuzelela isinto zakithi ngomculo pho igama elithi Mathumbele Duze livela ngapha.
Igama leli elithi Mathumbele Duze liligama elaleligama lika Khokho Kabaso. Sisifiso sokuthi ngivele nje ngihle ngokuthumbele Duze uhle ubambeke ngazo zonke izandla ngiwuthumbele Duze njengaye uKhokho Kababa engilokhe lami ngizibiza ngaye lanamhlanje. Umculo lowo ngidingele igama lokuthi ngiwubize ngokuthi i-spiritual Ndebele traditional music. Ngingoma zokholo lwakithi lwesintu. Zingoma zokholo lwakithi lwesintu.
Mathumbele Duze njengabaculi abaningi uthi laye kukhona abamenza waba nomdlandla wokucula.
Bob Marley ngomunye umuntu owangi-inspire kakhulu kakhulu emculweni. Kuzobuya lo Alpha Blondy. Alpha Blondy ngomunye laye wabahlabeleli abangenze ngathanda kakhulu ukuthi ngingene lami kwezomculo. Kube sekubuya abantu abanjengabomfazi omnyama umfazi omnyama lo Thokozani Langa, sebenza lo Trevor Sibanda, lo Charles Sibanda, lo Sithandazile Ncube, lo Margaret Sibanda, yibo abasesekhona manje kuma backing vocals lo Ida Phiri.
isikhathi sesidlongo mangoya endlovu uthini wabanye abaculi abasacathula njengawo njalo ke utholakala nga
umculo asingawuqumele asingenzi ishortcut abantu bathanda ukwenza umaqumela emculweni into le uyahlala isikhathi izinyanga ulwisa ukuthi into yakho izivuthwe ukwenza ukuthi uma usiyayiphakela abantu ibe iyinto evuthiweyo ebonakalayo okwamanje ngitholakala ku WhatsApp okwamanje kuphela kuyona le number 0776417638 yi number engitholakale kiyo okwamanje
bese uhlelo hoza Oza Friday silomculo wengoma zesintu uDizend Mthumela Duze Ndlovu lebe lempela so lemnandi igama lami Ezra Jesus Banda
Tembali ukholisile umculo kaDecent Mathumbele Duze Ndlovu lapho ke kade xoxalo Ezra Jesus Banda lingakhohlwa ke ukubana ku live talk lamhlanje sikhangela udaba lokwethula edalela eParliamente kogwalo elohlukanisa imingcele yokuvota olwe preliminary delimitation report ngikeshukani isihloko kodwa sikhangele izinye zezindaba ebezikhokhela umphathintambo wezemithetho umnumzana ziyambi wethule kusemthethweni ugwalo oluveza imingcele yezigaba zokuvotela amalunga edalela eParliamente i-preliminary delimitation report izakhamizi zakobulawayo zithi kazisoze zamukele isinqumo sekhansile yekhuthaza ukubana isidumbu sobantwana abaphansi kweminyaka ayilishumi lambili 12 kumele zitshiswe kuthi ke kuliviki kuhlelo kwa Friday besilomculo womdumo awubiza ngokuthi ngowesintu uDecent Mathumbele Duze Ndlovu silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPrexitus Jeremiah sithi libe lempela sonto elichukela Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.